Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kukadzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vemumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South vanoyambirwa kuti vagare vakangwarira mvura ichaunzwa nedutu mupengo Freddy. Vaimboshandira bato reMDC vamutandwa Machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department riri kuyambira vagari vemumatunhu ari kuchamhembe kweManicaland, Masvingo neMatabeleland South kuti vagari vakangwarira kunaya kwemvura yakawandisa ine dutu mupengo iyo iri kunzi Tropical Storm Freddy. Mvura iyi iri kutarisirwa kurova matunhu aya kutanga nhasi manheru kusvika musi wesvondo. Bazi reMet Services riri kunyanya kuyambira vagari kuti vagari vakangwarira kuzadzwa kwenzizi, kutakurwa kwematenga edzimba nezvivakwa uye kuputswa kwemiti nekuda kwemhepo yakasimba. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare mudzimba vasaedza kuyambuka nzizi dzizere uye kuti varambe vachitevera yambiro dziri kupiwa nguva nenguva. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata ningo yebhodhi rePlatform for Youth and Community Development muzvare Sali Nobuhle Mulambo avo vari kuChipinge, imwe yenzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri.
This time around ma warnings ababhuyiwa kune vanhu kuti vazive kuti kune Cyclone Freddy uri kuuya, vachiramba vechitironzera kuti vanhu vaone kuti vanonasirira mvura yakawanda iyi ichauya. Saka vanhu tiri kukurudzirwa kuti tinasirire tigare mumhatso dzakagwinya. Saka information yona iyoyo eya vanhu vakawanda tiri kuronzerwa kuti tinasirire. Vaitironzera nemaradio stations dine macommunity stations akaita ana vemuganga, kune matexti ari kuhamba maSMS alerts. Tobhuyazve matraditional leaders edu ange tirambe tibhuyira vanhu vechihamba vechironza kuti nasirirai, kune mvura yakawanda ingauya ikanaya, ine mhepo nedutu rakawanda ingatinesa muntaraunda yedu yeChipinge.
Tiri kunzwa kuti dambudziko riri kunyanyoitika nderekuti vanhu kunyange vachipiwa iyo warning iyoyo kana chenjedzo vanoramba vachibuda kuenda munzizi, kungava kuenda mumabani, kuenda munzvimbo dzinozoita kuti vasangane nenjodzi. Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kunge muchizoteerawo muchizwa kuti vapiwa chenjedzo vari kudziita sei?
Isusu tairamba teibhuyira vanhu pese pane mbungano tiri kuramba tichizvipawo nguva yokuti tirekete nevanhu kuti tapota wee, musaende kunharaunda dzakadhaka maningi, because as you know kuti malow lying areas ndo atori mostly greatly affected. Sataitobhuyira vanhu kuti musaende kundau dzakadzika, kundau dzokuti tinokona kuona mvura yakawanda, nekuti vanhu vasakukrose marivers ari flooded, ndaa yekuti mvura kana yakawanda even kana iri ndau yawajaira kuti unokrosa ndiyo, sapota hedu usatomboendapo because kana mvura yawanda vanhu vanokona kutorwa ngemvura. Ino saka tairamba teitraya kuti toronzera vanhu kuti sapota wee, meseji ngaihambe pese petinoshongana nemayouthi nevanhu vasharukwa vese, tiri kuramba teivaronzera kuti tapota ngatinatsirirei mvura iyi iri kuuya, ngendaa yokuti tine experience yakamboitika yaidai. This time around ngendaa yokuti information tinayo, ngatiedzei kuti tinatsirire kuitira kuti tisazooneka vamweni vanhu vechizotorwa ngemvura.
Iyo mvura yambenge ichinaya mazuwa pera, tunonzo oti yaka kanganisa omange matunu. Panisho yaka itawa ere kudunu kwa murimi kuchipinge uku.
Kuchipinge yaka nyanya kushaisha mabonori. Ngendayo kuti mvura ye yaka naya maningi. Asicha ito nesa maningi kuti yaya nebutu. Saka butu zona idoro raka miri jama bonori akawanda. Saka muma, in terms of mafuzi, edo akawanda, mabonori ake ukukurwa, msusina chiroche, shokuti vandu, chabasa vuna, patusina, shashu, shomani. Saka mbepo nebutu ndiro retiri kutika kuti riku uraya shiro, shiro shiriku ufangenda yonayo. And mpura hii inene akawanda, aikisina petiti hata kutikendi. Saka makoto nao ato waterlogged, shakuita yedo, ndendayo kuti mpura pashi ya wandisa. Saka chacho onenga zi kurelmeri kuti kutaita nzara uhuru ndendayo kuti mabonori akona ato shatiru.
Tinomboona kuti kana kwaita nyaya dzakaita sekutyirwa kwemvura inenge ichitarisirwa kunaya yakawanda, vanhu vanogona kunzi vambobuda mumisha vachienda kuzvikoro kune nzvimbo dzakachengetedzeka kwavanonoungana. Pane zvati zvaitikawo here zvakadaro nguva iyo ino?
Eya, vanhu vandichironzerwa kuti pane ndau dzakawanda dzekuti mvura ikawandisa. Vanoronzerwa kuti munokona kuenda konai iyoyo handiti. Saka Chief Protection Committee yeChipinge yange tiedza kuronzera vandu kuti munokona kuenda kundau kwacheche, munokona kuenda kuchentita kuhosito kuti ngendaa yekuti mastructures akagwinya tinoziva kuti hakoni kutorwa ngemvura.
Avo vange vari nhengo yebhodhi rePlatform for Youth and Community Development, Muzvare Sali Nouhle Mulambo vari parunhare kuChipinge Manicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora nezuro vakambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura umwe uye vaimbova mushandi webato ravo vamutwandwa Machera. Vachitaura neStudio 7, vaMachera vanoti vaMonzora vakavarovera runhare kazhinji vachivaudza kuti vanoda kuvauraya nokuti vari kuvashungurudza. VaMachera vanoti ivo nevamwe vavo havasati vabhadharwa mari dzavo kwemwedzi mizhinji, chinova chikonzero mukuedza kwavo kusvika pamba pavaMonzora kunotora mari dzavo. Tabata vaMachera kuti vatiudze zvakaitika.
VaMonzora ndakaisa ripoti musi weMonday kuvarayo Central Police Station maererano nematreasure avanga vachindiita vachida kundiuraya. Vakatanga kundifonera musi wa15 sezvandakamboreva pastudio kuti vada kuuraya inini nakudzanayo mashumba mushure mekunge tafunga kuratidzira kumba kwavo maererano nemuoro wedu watisina kupiwa. So vakandifonera musi wechina ndobva ndashaya kuti ndodini. Musi wesvondo vakabva vandifonera futi nenge dzaita 3 past 11 vakafona kwe 1 minute 41 seconds vachitsanangura kuti iyo havasi kufara kundiona ndiri mutaurait. Vakati kana dai ukaokupa mutaundi hanzi ndira kutuma mabodyguards angu ndipango kuwanira chete vakuuraye. Saka vakataura kasingaperi ndoda kukuuraya ndoda kukuuraya wandishungurudza mani. Asi muzuva ranhasi ndazofonerwa kumaamba kwedza ndichinzi ndimhanye pacentral Harare Central. Saka ndazoenda ndobva kwatorwa ripoti, kwatorwa ripoti yangu ndobva vaMonzora vazofonera vabva vasungwa. Ndazofonerwa na 1:45 ndichinzi ngatimhanyei kumhanya tisangane ku. Saka tasvika pajustice court iye anga asvika naloya rakewo.
Saka vaMachera masvika kwamajistrate court kwamakanga masheedzwa, chii chakaitika? Makanga madanyirwei?
So ndichisvika tazoenda kwachief pp vanozi vari vareza vamichael reza. Ndobva ndasvika muNzora akagara neloya rake imomo. Vakaburiswa vandapinzwa mandabvunzwa maitikira akaita nyaya. Vakanditsanura vatsanangurira vakati nyaya yakakosha tiwo no problem because docket ranga risina kupera. Saka ndakuinstructa mapurisa kuti apeze docket nokasika then modezwa nemasummons any time from docket rapera. then makutongoenda kutrao nyaya utawa tunotonga kutrao
ibo vamunzura wakambo utawaranyumi ere muripa mapurisa
atito tawuzani takara atitawuzani na mazero atitawuzani
asi nyaya yemi oro enyu ya kabira papi
arugundi owa 9,800 US saka arugura mbane mari mari ya chenola isiri yake saka nikuto vimba kutiva santo waka wanda wana kupiwa mari andifunga kutipa 435,000 US atakapuwa ni government kutishiripo nofunga akatozika saka arungozara zana kuti mangwana pasina mari rukuya andifunga kuti mari yacho ichiripo aenda asota nezvazvo
saka nyaya pari zvino yaraswa here kana kuti pane zvichaenderera mberi
nyaya inauraswa inyaya yakakosha chaizvo but however vareza vatsanangura kuti kandai tikamuisa murimandi nhasi tuke tisati takwana azviite ngatiti mangwana todzokera kunet one tonopwa maaudios mapresenda aindiita mameseji aindichumira saka nyaya yana kuraswa nyaya iri kuenderera kumberi chaizvo ende ine mainterest evanhu vakawanda nyaya ichiri mbishi chaishayo nyaya ichiri mbishi yana kuraswa ndikuda kutenda chaizvo mapurisa ezimbabwe vashanda basa chaizvo kana vamaikoreza vashanda chaizvo
avo vange vari vaimbova mushandi webato remdc vamutandwa machera vari parunhare kuHarare nestudio 7 ukuwo jonga kandemiri westudio 7 abatavo vadouglas monzora kuti tinzwe divi ravo
hongu taenda kukoti takatasungiswa nevamwe vachiti hanzi takavachiridzira kuti tinengavapfuura nepfuti inyaya yanga ichingoitirwa chete kuti tiburitse mari yekumdc tichibhadhara mushandi akadzingwa gore rakapera muna february navakomichi anonzi machera machera uyu anga achidhimanda mari kubva kwatiri isu tikaramba nekuti haizi mari yangu haizi mari yadouglas monzora imari yepati imari yeruzhinji rwemdc
saka dare rati kudii vamonzora
pataenda kukoti zvanzi hapana humbo hwakakwana uyezve ini ndabva ndasunungurwa asi ndoda kuti ndingotaurira ruzhinji rwezimbabwe kuti bato ravo remdc riri mumaoko akanaka uyezve riri kugadzirira sarudzo dziri kuuya gore rino
asi zviri kuitika mubato renyu izvi zvinorisiya papi
zviri kuitika izvi inyaya yekuda kungosvibisana inyaya yekuda kungoti vanhu vafunge kuti hatisi utungamiri kwavo asi isu hatife takabvuma zvekutyisidzirwa nematsotsi anoba ava vamachera ava vakadzingwa navakomichi vaonekwa kuti ivo vakanga vaakufosa vakomichi kuti vavabhadhare $44,000 vachivatyidzira tyidzira vakomichi vo vakarambawo
asika vanhu havari kuti vashandi vebato renyu
havazi vashandi vedu havazi vashandi vepati vashandi vaakune mamwe mapato vamachera vaakutriplec vamurimoga vaakuzanu pf vamashumba vaakutriplec saka havazi vashandi vedu vemdc
avo vange vari mutungamiri wemdc vadouglas monzora vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 hurumende yadzinga basa varayiridzi vatatu ichivapomera mhosva yekusauya kubasa kwemwedzi mitanhatu muna 2021 bepanhau renewsday rinoti varayiridzi vatatu vadzingwa basa ava inhengo dzerimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ mutungamiri weATUZ vaobert masaraure vatsinhira kuti varayiridzi vatatu ava vakadzingwa basa vachiti sangano ravo richashandisa matare kuti nyaya iyi igadziriswe
tine varayiridzi vatatu vemugogo district vadzingwa vamiswa mabasa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuti vanga vasingaende kumabasa kwemazuva akati wandei zvotove zvinhu zvekunyeba nekuti kumahearing kwese kwavaienda vaiburitsa umboo hwakawanda hwekuratidza kuti vainoga ini vanga vari pabasa nevamwe asi tiri kutoona kuti district ratoita dambudziko rekutageta mamembers eATUZ vavari kungoshungurudza nekumbunyikidza vachityora kodzero yavo yefreedom of association vachidawo nifunga kuti vangaparadze ATUZ
vamasaraure sangano renyu reATUZ richaitei pamusoro penyaya iyi
tichange tichienda kumatare kunoapila kulabor court tichitarisira kuti justice ichaserwa sezvo vanhu havari vanhu vaingozvishandira vachienda kumabasa asi vaakupomerwa mhosva yekunyemba yavari kuramba yekuti vakagarisa vasingaende kumabasa panguva yavanga vasina kuenda kubasa panguva pakafanana nevamwe vese pavasina kuenda kubasa vanhu vese vari pastrike asi hapana akazombodzingirwa basa strike iyoyo vanhu vese vakazonzi vachangobatirwa mari yepavakarovha asi tine varayiridzi vatatu vatomiswa mabasa
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi hurumende inonzi yakaongorora varayiridzi zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 pamusoro pekusaenda kubasa uye ikambomisa basa varayiridzi vanoita chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi maviri 1,220 Musangano we 2023 Zimbabwe UK Youth in Agro Entrepreneurship and Trade Business Symposium wakaunganidza vechidiki zvemabhizimisi pamwe nekudzidzana pakati peZimbabwe neUnited Kingdom mudano rinonzi nehurumende nderekuyamura vechidiki kupinda mune zvekurima nemikana inowanikwa kune vanoda kudyara mari mukurima pakati penyika mbiri idzi. Evans Zininga abata vamwe vevatauri pamusoro paungano iyi kutanga nemukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache.
Isu veSpringwell Global Trust Foundation tichishanda pamwe chete nevakuru yeAgriculture takaorganisa musangano kuno kuUnited Kingdom muLondon wemayouth wekuti tivaunze pamwe chete kuti vanzwisise kuti agriculture ebusiness.
Pane here zvisungo zvamabuda nazvo muurongwa hwamaita uhu?
Kuburikidzira kudaro tasangana nemukuru wedu ambassador vedu vakamirira Zimbabwe kuno kuUnited Kingdom tawirirana kuti tichashanda pamwe chete kuti tiite futi umwe musangano mukuru uchatera mwedzi mishoma iri kuteera. Saka garai makagadzirira, tinoda mese kuti muve nechekuita nazvo.
Mukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Sininga. Evans abatawo mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaiah kuti tinzwewo maonero avo.
Isu veAgriculture Marketing Authority tiri muno muLondon tichishanda pachirongwa cheYouth in Agriculture. Chinangwa chesimposium ichi ndekupromota kutengeswa kwezvirimwa zvemuZimbabwe kuno kuUnited Kingdom.
Vaisaya, munoona izvi zvichiitika here zvamuri kuronga izvi? Hazvinetsi here kutengesa zvinhu kunyika dzekunze izvi? Taiona zvichiitwa kare kare nevarimi vakare.
So far taona isusu kuti zvirimwa zvedu zvakanangana nemahorticulture products kune misika yakanaka yekuti vadiki vedu vane chekuita nezvekurima vanotengesa nemitengo yakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaiah vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Studio 7 yataurawo nenyanzvi yezvebudiriro vari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNikros Kanjengo.
Tiri muno muGreat Britain muguta reLondon, apo tiri kukurudzira nyaya dzekutenga nekutengesa, kunyanya kuendesa zvatinorima, zvingava zvirimwa, zvingava zvipfuyo, ungava huchi, mukaka kana mazai, kunyika dzekumavirira dzakaita seBritain.
VaKanjengo, sei maita musangano wemhando iyi neBritain pakati penyika dzose pasi rese?
Tiri kuona kuti vanhu vekuno kuBritain vanofarira zvikuru maproducts anobva kunyika yedu yeZimbabwe. Zvakare kune musangano mukuru watiri kuona wechidiki vanofarira nyaya dzekurima vari kuona zvakakosha kuva nechekuita mune nyaya dzekurima idzodzi vari kuno kuEurope.
Mimwe misangano yamapinda inobata hurumende nebazi renyure zvekurima ndeipiwo?
Taita musangano mukuru nemiriri wenyika yedu nomiriri weZimbabwe ambasada Katsande pahofisi yavo muno muLondon. apo tanzwa kuti iwo se ofisi nomirira zvara zveZimbabwe muno muUK vakabatana nezvara zvemuno nemabhizimusi vari kuronga musangano mukuru chabatsira wechidiki kana kuti exhibition yavari kuronga muno muLondon chaitwa zvakare mushure menge tadzokera kumusha apo tichaona vechidiki vakawanda nemabhizinesi akawanda vari pamutambo uwo uchaitwa muno muLondon kuGreat Britain.
Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubasi reMinister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo vange vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Musangano uyu uchapera nemugovera musi wa25 kuKadzi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mabishop ekereke yeRoman Catholic muZimbabwe anokurudzira veruzhinji kuti vasasarudza vamiririri vanoita zveuori musarudzo dzegore rino. Mugwaro ravo kuvatendi panguva yeLent, mabhishopu anokurudzira vanhu kuti vasarudze vamiriri vane hanya nevanhu munyika. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere 1800 vanofa mutsaona dzemumigwagwa vachiti Zimbabwe inoita tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru makumi matatu nezvishanu gore roga roga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari weStudio 7, tinofara chaiko, tinotenda nebasa remunotibatira iri. Ndinotora pamusoro pemaopposition ari kurambidzwa kuite musangana. Ndotoati ndotovasimbisa nechiti musatya, varitokukambenerai ende vasiye vaite zvavanoita vanenge vachiita ivavo. Mutokambenerwa imimi. Nyaya iri paballot paper, nokuti kana mombe ikangoita very nice ichitunge dzimwe mudanga ichitunge dzimwe mudanga, chazoona kuti dzemunenge watunga idzo dzichabve kumafuro dzaguta wakazvivharire mudanga. Hakuna unozoda kugarisana newo kana uchitunge dzimwe.
Zvaita vamonzora zvokuda kuuraya munhu vanga vachifanirwa kutoenda kunovharirwa. Nyaya yavo yaifanirwa kuzoraswa vatomboenda kumakoti, kwete zvavaita apo. Izvi dai zvanga zvaitwa nemunhu akaita kana seumwe munhu wemubato rinopikisa, kwete rawo iri rezanu remdc Zanu, dai izvozvi atovharirwa 3 months, zvonzi muri kukonzera mhirizhonga. Zvakaoma nyika inoiyi. Zvakaoma ngaapinda ike mukomana.
Vahwande mamuka sei. Inini rege nditaure ndichidaiwo so. Vakomana ava zvavakaita zvokugamuchira mari, maMP ava zvakaitawo zvokugamuchira mari. Vasiya mukomana uyu pamhene, vasiya mukomana pamhene chaipo chaipo. Ruzi, hazvina zvazvinoreva izvi. Zvakafanana nekuti handimunoziva chitikwa chakaitika paipo. Jesu wakatengeswa panguva yekupedzisira. Ne the lovely disciple waifamba naye ndimaona manje. Taiti vari kufamba vese zvakanaka, taiti vari kufamba vese zvakanaka, vakatitungamirira chionai varedzwa nehwemisi sehona vatoredzwa vachasumudza musoro papi apa kana zvakaita sezvi hapasina kapa. Taitoda tichideta zvazvaita taziva mazita avo. Manje totonzwa sekuti vazhinji vachona vese vakadi kunze kwapurezidhendi Chamisa ndo vasina kugamuchira mari. But vaingoadhiresa paya vachikutaura kuti pane miedzo iri kuuya, pane miedzo iri kuuya iri kupulanwa na mumwe murume uyu. But iko zvino manje tasaimuona. Mari yagamuchirwa chii? Vakutotira se ratovabhora musango kaiyo. Ibhora musango ratofomeka iyo. Tapinda taite ende tichatambura.
Right, tauya zvakanaka. Muri sei vashamarari veStudio 7 netimu rese repaZim? Nhau iripo inhau yokuti kana mapepinet echizaapera ngavatange ndiana Denison yangu nemaplayers ebhora vese vekuZimbabwe akapererwa nemapeminetsan iwavo. Vadzoke kumusa ngavatange naivavo. Sinoti kuti moti muri kuda madhakaboy. Madhakaboy ekuZimbabwe hatichakudei kuno kundimapererwa nemapeminets vega iwavo. Vese nemaplayer ebhora ndavadzoke kumusha. Nemaethiopia nemanigerians vese nevekuDRC nevapi, noti kuti maZimbabwe chete chingatsva.
pastudio 7. Mwana wamugabe abva apiwa bei, abva aburitswa mujere pasina kana nebheri, asi sikala ari ikoko achitorambirwa bheri kuti abhadhare bheri. Saka tinoona kuti hatina mitemo yatingange tichipemberera muno yekuti kana neholiday yababa wake mwana waRobert Mugabe kuti kune youth day. Hakuna youth day yakadaro. Kuti zvitonge zvinoita youth day yenation, ndinofunga zuva reyouth day ringaribatanidzwe pamwe neindependence day, kuti after independence day topinde muyouth day sokucherechedze kurwire nyika kwakaite mayouth munyika muno. Ndinotenda kuti tinobvumirana kuti vanhu vaimhanya nepfutu mumamisha umu nevanhu vaiita ana mujibha mumamisha naana chimbwido mayouth, ndo kuti zvingava zvitova nemeaning pane kuti hanzi tipemberere baba akanga achitadza kudisciplina vana vavo mumusha wonzi kwai musi wazvarwa unopembererwa, kana nenyika ino yakagwadama pamusana pababa wacho. Saka hapana youth day inofanira kuenda musi wakazvarwa Robert Mugabe.
Studio 7 makadiko. Inini hangu ndine zvinondinetsa panyaya yematraki. Dambudziko riri kuhurumende. Makada kutarisa vabereki vazhinji vakapararira munyika vachitsvaga mabasa, vachitsvaga mari. Nguva nevana hapachina. Saka hurumende ikagadzirisa nyika yayo, vabereki vanogara mudzimba nevana vavo vachipa vana mitemo, vachitoona kuti mwana wangu auya nhasi aine chimiro chipi. Zvinei zvino mwana anenge ari kuZimbabwe, mai vari kuSouth Africa, baba vari kuBotswana, hazvina. Mai anomuka pamba na5 na4 vachiinda pamusika, hazvina kana zvazvinenge zvakambonyatsomira. Nguva nemwana cheche unoiona kupi? Mwana anosvika pakuita mimba unozozvunzwa nevanhu kuti mwana wako ane mimba. Hazvishandi zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe ngaichinje maitiro, ichinje zvairi kuita. Kana zvaramba kuti ibve pachigaro, ngaichinje zvairi kuita. Otherwise ndosaka muchiona vanhu veZimbabwe vese vachiona kuti zviri nani kuti titeere hurumende yeshanduko, nekuda kwekuti iri kuona kuti inenge ine inovimbisa vanhu zvavakatarisira. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumaawa mashoma apfuura, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muWashington DC kubva kurwendo rwavakaita kuPoland, urwo rwakavasvitsawo muchinyararire munyika yeUkraine. VaBiden vakaita mazuva matatu vari muPoland, uko vakavimbisa Ukraine kuti America icharamba ichitsigira Ukraine, vachiti vaVladimir Putin vanoda kupinza Europe muhondo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vemumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South vanoyambirwa kuti vagari vakangwarira mvura ichaunzwa nedutumupengo Freddy. Vaimboshandira bato reMDC vamutandwa Machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.